manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 29/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato Residents Coalition for Change ririkurudzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva dzichitungamirirwa neSADC neAfrican Union. SADC yotumira chikwata chevakweguri kuZimbabwe kuedza kugadzirisa gakava rakonzerwa nemaitirwo esarudzo ari kunzi nevanopikisa nevaongorori dzakabirirwa. America inoti yave kutaura nevatungamiri venyika dzemuSADC kuti vapindire nekugadzirisa gakava ramuka muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa Residents Coalition for Change iro rikuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa rikurudzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva dzinenge dzichitungamirirwa neSADC neAfrican Union. Asi bato reZANU-PF rinoti izvi zviroto. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi mutevedzero wemutauriri webato retupusi uye vakakunda musarudzo dzedare reparamende kupelanda vachabalala kubulawayo vagift osalosiziva vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva.
Solution inofanira kuita neti muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo izvozvo hadzingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga isifanira kuiti igadzirise. Saka zvinofanira kuita kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible. Kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Vasisi vavati nekuda kwekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakundikana kuita sarudzo dzejekerere zvakakosha kuti sarudzo idzi dzitungamirirwe nevanhu vasingafambe nedivi rimwe kunge gakanje.
Vazhinji vanotibatsira tataura kuti maplayers domestically, regionally and internationally varipo shamani kuno kuZimbabwe mune machurch mune mapolitical players mune civil society kune vanhu vese nemapolitical parties sakasiyana siyana. Muregion muna ana SADC, muregion mune observer missions, mune maregional players. Again kune macontinental players like the African Union, nemamo mapoti zakasiyana, vana European Union nana United Nations.
Asi vakatsanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kumashoko mubato reZANU-PF, vafarai marapira, vati bato reTPC rakakundwa zviri pachena.
Kuti pakaitwa maelection, vanhu vakavhota, vakasarudzwa kwavanoda. Kungomuka, uchingounganidza vanhu uchingoti ndazviramba, ndazviramba. Haziti kuti election inonziri disputed. Election inonziri disputed election inoburiswa umboo wekuti isu hatisikwirirana nezvabuda musarudzo zviri kunzi zvabuda nekuda kwechikonzero chakati nechakati nechakati nechakati. Zvikonzero zvoburiswa pane umboo kana kungori kutaura kusina kana umboo umwe chete ndo ratinoti ruzha. Saka pari zvino muZimbabwe isu takazvitarisa seZANU-PF hamuna dispute mune bato riri kungoita ruzha.
Vachibvunzwa pfungwa dzavo mushure memashoko ataurwa neTPC mutauriri wesanga norinomirira vadzidzi reZinasu Valenon T. Mazuru vati sevadzidzi vanoona sekuti bato reTPC rinofanirwa kuva nematanho mamwe asire kungotaura neSADC neAfrica Union.
Tinovimba kuti vebato reTPC rinotungamirwa naNelson Chamisa vane zvakakwana kunge vachitora danho iri zvisingangorerekere kungogara pasi neveSADC nevechete. Tinoziva kuti ZANU-PF yagara inongoita zvekumbunyikidza asi panguva dza zvakada isi kana vakakwanisa kunge vachienda kuhondo isusu vose vechidiki vinguva ino kuti tisunungure Zimbabwe tichaita zvose zvichada kuti zviitwe sevadzidzisi vechidiki kuti tisunungure nyika yeZimbabwe
asi mutevedzeri wasachigaro veZed vaRodney Kiwa vakaudza vatori venhau kuti commission yavo yakabata basa nemazvo zvisinei nezviminga mpinyu zvakadai sekunonoka kwemapepa ekuvhotera kwakaitwa muHarare Bulawayo neManicaland bato reTripoC harina kupindurawo vatori venhau kuti vachaenda here kumatare kunonyunyuta nesarudzo dzavari kuti hadzizadzikise zvinotarwa nebumbiro remutemo yenyika mutemo wesarudzo pamwe nemitemo yedunhu reSadak neimwewo mubato iri munonzi hamuna kuwirirana pagwara rekutora sezvo pasina chivimbo nematare emunyika vasizi vavaramba kutaurawo kuti nhengo dzeNational Assembly dzebato ravo dzakakunda dzichatora here zvigaro izvi Zeki yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa veZANU-PF ndivo vaiva kunda musarudzo yemutungamiriri wenyika sarudzo dzemuZimbabwe dziri kushorwa zvikuru neSADC African Union COMESA European Union Commonwealth hurumende yeAmerica nedzimwe asi kunyange sarudzo idzi dziri kunza dzina kufamba zvakanaka vamwe vatungamiriri venyika vakaita savaSiril Ramaphosa vekuSouth Africa mutungamiriri weNamibia vaHerd Godfried Geiko nemutungamiriri weTanzania vaSamia Suluhu Hassan vatokorokotedza vaMnangagwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Sangano re Southern African Development Community kana kuti SADC riri kuti richatumira nhumwa kubva kusangano iri kubva kuchikwata cheva kweguri kana kuti panel kana kuti SADC panel of elders kuti riedze kugadzirisa gakava rave munyika zvichikonzerwa nesarudzo dziri kunzi nevanopikisa nemasangano akawanda akaongorora sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka mashoko eSADC aya ari kuuyawo panguva iyo hurumende yeAmerica iri kuti iri kutaura nevatungamiri venyika dzemuSADC kuti vagadzirise matambudziko ari muZimbabwe America inoti haisi kufara nemabatirwo esarudzo uye kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa vaongorori vesarudzo zvikuru veSADC nehurumende yeZimbabwe Muguzea nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7, abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie kuti tinzwe divi ravo.
Mashoko akutaurwa ne embassy yeAmerica, mashoko asinga kachikamadzi nokuti zvinhu zvatakaona tese pajekerere zvichiitika. Zeki yaina kubata maelections eZimbabwe zvakanaka ende uyezve masangano akaita saSADC akataura zvekare kuti maelections eZimbabwe anga asingameti. Mechi hadzingati ma guidelines ari muSADC ekuita maelections pachena ya ne kuisa futi independence nekuti avewo zvekare fair nekuva credible pa hatingati ma stages ese the electoral process
zvino zvose izvi zviri kutaurwa mugwaro iri zvodzidzisawo veruzhinji kuti kudini
zvinhu zvakadai so tichitarisira kuti maelections anofa wari chunu chinokosha nekuti ndo anonzi pachirungu anoforma the foundation of any good democracy anofanwa kubatwa zvakasimba because pakashaya tingati confidence pakashaya fairness pakashaya iyo pachirungu inonzi credibility muprocess yema elections yaya zvunhu zvinoitsa kuti iye hurumende inenge ichizvitia winner haiuye ichitambirwa nevanhu because inenge ichinzi yapinda zvisina atsarukana kana zvisina kunyatsokumira zvakanaka zvisina maprocesses aya anenge aripo
iwo mashoko ose iwaya anganzi ane kutsigira divi rimwe chete here
mashoko aya haangambove achinzi ari kurekera divi rimwe chete nekuti zvinhu zvavari kutaura zvinhu zviri pajekerere even shamwari dzeZimbabwe chaidzo dzeSADC dzakataurawo zvekare kuti zvavakaona zvasina kumira zvakanaka and pari zvino tikunzwa kuti vatungamiri vemuSADC kana kuti vemuAfrica vashoma shoma ndivo vataura pamusoro pemaelections kuda vachipawo mashoko ekurokotedza vaMnangagwa but zvunhu zviri kunyadzisa and zvunhu zvisina zvakaringana nekuti mabatirwo akaitwa maelections aya hazvina kumira mumushe.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunhare kuTexas muno muAmerica na Evans Zininga weStudio 7. Mukuzeya nyaya yeAmerica neSadak E. Tabata mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba tikatanga nekuvabvunza kuti sarudzo dziri kunzi nevamwe dzakasviba hadzikanganise here ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika nemamwe masangano akaita seCommonwealth.
Izvozvo mutambo zvisira izvo. Tanga tiri kucoronation yaKing Charles. Vari kutononokerwa, vari kuda kuuya kuita shamwari yesu. Patanga tiri kucoronation itoko takasvika kuCommonwealth. Tagara pasi namai vanotungamira Commonwealth. Nyika dzese dziri muCommonwealth kunze kweyatinoti ABC. Muneziva ABC ndiyo Australia, Britain neCanada. Ndodzi hadzasara dzega. Vamwe vese vari kuti Zimbabwe yatononoka ngaiuye kuCommonwealth. Which is why I'm going to report to Commonwealth that I would invite you to read it carefully. Which I will not say is much more than the so-called negative comments. And I would never even consider the net negative.
Net konzero chei.
And if you invite me to also ongora my elections here, then she go out to one of the fungwa, how can we improve our democracy? So, they are making recommendations. And because recommendations are based on certain shortcomings they would have noticed, kune vane pfungwa dzisiri dziri negative vanotaka sekuti it's a rejection yama election. Aiwa, every observer mission must make recommendations which they think, if taken into consideration, will improve the democratic performance and standards of a nation under observation. So, recommendations should not be seen as a rejection and should not be seen as standing in the way of good relations between a country under observation and those it seeks to relate to in the future. Saka siye ya mataura hii, uchukutu wa maburi tau kupanya hii. Mutazi, neta jenu, wapono ya kumusha, wao ya shaku ngonzero, uchona kutu unengo uchona nika, inenge ine chamari dhukura, bichingo kura. Tichikura nekuda kuti Zimbabwe ine chiremerera globally. But also kuchikura nekuda kuti Zimbabwe ine tunhu twayo, tunhu twuri pamusoro pevhu, tunhu twuri pasi pevhu, tunodikwa nevamwe. Dambudziko redu nderekuti shamwari dzatiri kutsvaka idzi dzichazokanganisa zvinhu zvedu zviwanikwa zvedu zvatinazvo zvatakapiwa naYahwe. So haaikokoko mutatya zvenyu takasunga neutare.
Ko paukama neAmerica apa tiri kuona kuti panenge pane kukandirana makobvu nematete. Zviri kufamba sei?
You see, mukatarisa policy yedu on foreign relations yakataurwa naPresident ine mazwi mashoma-shoma anoti muchirungu, an enemy to none and a friend to all. Kubvira kuti hatina muvengi, tinotsvaka ushamwari nepasi rose. Iwewe ukangozvitsaura ukada kuva murengi wedu, kugona murei kumupa mumwe mwana kuti adyika. Handiti zvino kuri ndeyekuti tine vana vatoda kuti vazvandwe nemurume. Handimungoti tiri pachinhano ichocho. Kana America ichifunga kuti inobatsirwa muukama hwayo neZimbabwe nekuramba kuramba yakaita mashandikongonya nesu, ndozvavada. Hatingavakombi kuti vatidei vatingapii. Asi zvino mutoredzero wazvo uyu. Zvichareva kuti isusu tichavabatawo nezvigumi.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti riri kuda kuti hurumende yeZimbabwe iongorore kupambwa nekuitwa kafira mberi kwenhengo yeCCC vaNelson Mukwena. Mumashoko kuvatori venhau, muteedzeri wemukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica Kanyo Farise Ashura zvikuru chiitiko chekupambwa nekuitwa kafira mberi kwava mukwena nevanofungidzirwa kuti vasori kana kuti vamwe vanoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika. Vakurudzira hurumende kuti iferefete nyaya iyi nechimbi chimbi yoburitsa zvayawana kuruzhinji. Musi wa 26 Nyamavhuvhu vamukwena vainge vari pakati pevanhu vakadzivirira kuda kupambwa kwemutauriri weTriple C vaPromise Mukwananzi pamberi pevatori venhau muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori. Manheru acho vanonzi vakabva vateverwa kumba kwavo kuHighfield muHarare ndokupambwa vakarohwa zvakaipisisa ndokusiya vakandwa musango kumapinga. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nyaya iyi. Vechidiki vakawanda munyika vari kuita maonero akasiyana siyana pane zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutoreri wenhau Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanotungamira vechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma varoti sarudzo idzi dzakabirwa neZANU-PF uye zvichakanganisa upenyu hwevechidiki.
Vechidiki vakavhota nouwandu, vechidiki ndo vakawanda. Sakana izvozvo vhoti yakanya kubiwa ivhoti yevechidiki. Chakanya kubiwa upenyu hwedu, ifuture yedu, iyo iri kuramba ichingobiwa neZeki navamunangagwa. So zvatinongokurudzira vechidiki ndezvekuti aiwa ngatisapeta maoko, ngatisarasa tariro, asi kuti ngatisumuke inouwandu hwedu tose vana veZimbabwe, especially vechidiki, tichidimanda kuZeki, tichidimanda vhoti yedu yakabiwa.
Asi mumwe vechidiki vari muzanu PF vaPeter Matangi vanoti zvesarudzo zvadarika naizvozvo vechidiki vanofanira kuona kuti zvavaivimbiswa nevaitsvaga mavhoti zvazadzikiswa.
Sevechidiki tinofanira kutora mukana uyu kuti batane, tinofanira kutora mukana uyu kuti tive nerunyararo, tichengetedze runyararo sekurudzirwa kwatinoitwa nemutungamiri wenyika. Tichisarudza nyaya dzebudiriro, tichisarudza nyaya dzekuvandudzwa kweupfumi. Takabatwa zvine chisimba nemapoliticians, tichiramba tichiiswa munyaya dzemaelections. Atinotarisira kuti akapfuura, kana maelections apfuura chasara kuti zvakanga zvichitaurwa nevano vakanga vachitsvaga mavhoti edu aya ndizvo zvatitakufunga kuzvitarisira zvino.
Mumwe mudzimai wechidiki wemuHarare Muzvare Chipo Mutemeri vanoti nekuda kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika upenyu hwevechidiki hwaparara.
Hamukoma vakashata, nyika yakaenda ne4USD chicken nemirinda. Saka zvatasarongo ita isu semayuthi kutongobuda muZimbabwe macho. At least tichiri kutombongotambirwawo, saka regai tiendewo timbonotsvagawo pamwe zvinhu zvingaite zviri nani. Tikashandashandawo tikaunganidza tumasense tushoma tinogona kuita zviri nani. TaamuZimbabwe makashata, vane zvavanoita vanhu vanotongodyawo neZANU-PF vakaivhotera.
Asi mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reYouth Vibes Africa Ruvarashe Miti anoti vechidiki vane jana rekuzvipundutsa zvisinei nekuti sarudzo dzezvematongerwo enyika dzabuda dzakaita sei.
Tisateerere zvakawanda wanda izvo zvinoonekwa zvichitidzikisira pakushanda kwedu kwatinoita sevechidiki. Chimwe chechinhambwe chatinokwanisa kuita sevechidiki ndechekuchionawo kuti isu tozvisimudziro sei uye tingazvisimbise sei pamakore akutevera aya. Chii chaungaite iwe pachako kuti pamakore ari kutevera aya? Ininiwo ndoda kunge ndaona upenyu hwangu hwashanduka, nyika yangu yanaka, ndiri kukwanisawo kupuwa vamwe mabasa, ndiri kukwanisa kuitawo cheuviri kana cheutatu chinobatsira kuvakiridza nyika yedu yeZimbabwe.
MuZimbabwe pauwandu hwevanhu vechidiki zvikamu zvinodarika 60 nemanomwe kubva muzana kana kuti 67.7%. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mumwe wechidiki wemuZimbabwe anga ari muchirongwa chegore rino cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders kana kuti YALI vaCalvin Manika vanoti kuva muAmerica pasi pechirongwa ichi kwakavabatsira zvikuru. VaManika vari kushanda nemakambani enhau muWashington DC uye vanoti vari kudzidza zvakawanda munyaya dzekutorwa kwenhau nekushandiswa kwemichina yechizvino zvino mukutepfenyura. vanotiwo izvi zvarodza pfungwa dzavo zvichabatsira kambani yavo ye The Besani Mail iri kuHwange. Kunyangwe vamwe vakawanda vakauya kuAmerica pasi pechirongwa cheyali vakatodzokera kumusha, vamanika vanoti vachadzokera nemusi wemugovera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Tingati tiri kushanda tiri kudzidza zvinongobatanidzika zvese ipapo, nekuti chikamu chatave ichi chefellowship tave chikamu chemaexperience. Atingati kana tiri kumusha vamwe vanovati maintenship kana kuti maattachment. Saka kunoku takuswededzwa pedyo nana mazvikokota vari muindastry medu. Sesu tiri vatori venhau tiri kunge tichimhanya tiri muno muWashington DC tichitorawo nhau tichiona kuti zvakamira sei kuru sei. Vana mazvikokota ivavava vanenge vari maeditor, vanenge vachitarisawo basa ratiri kuitawo kuZimbabwe. Ndo zvakaita hurumende yeamericawo neIREX vakaona kuti basa ratiri kuita kuZimbabwe rinokwanisa kubudirira vakatibatanidza nevanhu vakarerekerawo kudivi iroro. Saka pane zvakawanda zvatiri kudzidza tingati muchirungu maskillswo ekutiwo kana tadzokera kumusha tinokwanisa kunoita kuti mabhizinesi edu ezvemidhia akwanise kubudirirawo.
Zvii zvaungati wadzidza iko kuno kuAmerica zvauchanopakurirawo vamwe kumusha, uyezve kana uri kumusha unenge uchishanda kupi?
Kana ndiri kumusha ndiri kuve ndiri director webhi veSana Mail. Saka veSana Mail iri kuve ichiita nezvenhau dzevana vechidiki, nekuti takaona kuti mainstream media hainyanyova pacoverage vana ivava. Pashoma neapo pavanobudawo mapepanhau kana mumaredhio imomo vanenge vari mavictims kana kuti vari mafaces enhamo nezvakawanda zvinenge zvichinzi zviri kunoita muAfrica kana kuti muZimbabwe. Saka ndiwo basa randinenge ndichiita ndiri kuZimbabwe. Ndakatarisana kusouth west kwakakumatebeland north kwenyika yedu yeZimbabwe tiri maofisi dari muHwange.
Zvii zvimwe zvaungati wadzidza imo muno zvauchapakurirawo nyanya vana vechidiki vaunoshanda navo kuZimbabwe?
Chandakadzidza chechimwe chandiri kunotora ndechekuti tiri kuona kuti kuZimbabwe nyange tichiita zvevana bhati hatisinganyanya vapa mukana wakanyanyisa, tachingovati up on up kuti vataure nyaya dzavo kuti nyika inyatsoziva kuti chii chiri kunetsa vana. Unoziva mazvo muZimbabwe mune nyaya dzemadrugs, mune nyaya dzakawanda dziri kunetsa, but vana hatisinyatsovapa mukana. So pati kuzokera kumba toda kupa space yakakurisa kune vechidiki kuti vanyanya kutaura nyaya dzavo vari ivo pachavo, isi chingokocherawo tiri mumativi, so that kuti vana vanowana platform yakanyanyisa. Chechipiri chandakadzidza kunoku ndechekuti nyaya dzetechnology chaidzo chaidzo kunoku dzinotogwa zviri siriasi. Shuro yangu ndeyekutiwo nyangu vamwe vatori venhawo vandinoyanana navo ndinge ndichivadzidzisawo zvandakadzidza.
VaCalvin Manika, chizvarwa cheZimbabwe chiri muchirongwa cheYali, vange vachitaura vari muno muWashington DC naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeEgypt, General Abdel Fattah Burhan, vaenda kumutungamiri wenyika yeSudan, General Abdel Fattah Burhan, vaenda kuEgypt nasi kunoita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaAbdel Fattah el-Sisi. Uru rwendo rwavo rwekutanga kune imwe nyika kubva zvavakapandukirwa nevechikwata chemauto chinonzi Rapid Response Forces muna kubvumbi. vaLCC ndivo vaive mutongi gava pakati pehurumende yeSudan nevakaipandukira ava muna chikunguru kuedza kuunza runyararo munyika iyi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mumwe mukuru wechikwata cheWagner, Valery Shekalov, anofungidzirwa kuti aradzikwa nhasi mudunhu reSt Petersburg muRussia. Shekalov akafa pakadonha ndege yainge ari nevamwe vapfumbamwe vanosanganisirawo mukuru wechikwata ichi Yevgeny Prigozhin. Vatori venhau vange vasiri kubvumidzwa kusvika pedyo kana kutaura nehama dzake paanga achivigwa, asi vakawanda vanoti kunyangwe zvanga zvisati zvaziviswa nehurumende kuti ari kuvigwa, vanoona sekuti yanga ichida kuedza kuti vatori venhau nevamwe vanhuwo vasazive paaradzikwa nezvanga zvichiitika. Iko zvino regai timbo kupai hurukuro yatakaita namai Shingisai Sluma yakaitwa iyo na Ivans Zininga weStudio 7.
Fundisa wangu mwuruma wangu yuko taka ona na taka tanga kutuona na tiri wana shiku ndofu mwana tiri form 2 ma 1996 uko 97 taka taitu mga tiri nika grupu kedu kita imba kuchechi tabatazo uchi tanga kuchi kuzo uchi tanga kuwa mwine tunuti kupimba ne riga mga tiri kuzo ona na da kutura nye berudo nini taka iyo wanga wato musician ini ndo musician
kata zina kunyanya kunyeti imini muchifamba chero mukasaimba imharidzo kune mumwe musikana wechidiki ari kuZimbabwe anoti kana ndakura ndoda kuzoita samai sudo mungamupiwo mashoko ekuti kudii
mwana akadaro kana musikana akadaro ndakamupa mashoko ekuti muziya inini ndiri mwana mudiri musikana mudiki ndaifarira zvekuimba ndichiimbichii vamwe vaidiscourage vamwe vachikurudzira asi pane imwe time ndakazotanga kurekodha vamwe vachizoti zvinomatsi kuita zvakanaka kana kuti improve zvakati hazvisi music yako haisi kutenge ndingati ma first two albums angu ndingati they were flop kana kuti nonga vachingoti hazvisi kunatsa kuita unoimba zvakasa hausi kugona kurekodha asi handina kumira ipapo ndakaramba ndine shungu dzekuti chitabudirira chete saka anyone who would want to be like me I'll say don't give up on me, not anyone discourage you, continue with it. So that's my encouragement always, always, always.
Imaridzo yakakura iyi. Saka vanoda kuteverera music yenyu mazuva ano matikwa tambotaura zvekuti kwane zvema YouTube, kwane ma Spotify nezvakawanda wanda, vanoiwana kupi?
Iko zvino zvitoti zvetaka releasa pa Sunday papa audio yedu, tiri kurelisa sedu video yedu this coming weekend. Sipa audio yedu iyoyo vanenge vachinditsvaga izvo zvino sasipapozo une vakaenda paintanet unongonotaipa kuti hatikundwi Shingisai Sluma unongoona nongokoendesa kuSpotify kana kuti unonzi nonzi cloud naini kana tunenda ku iTunes ma platform acho akawandisa.
Tiudzai tichipendera zvedu pamusoro pekambo kamapuraka Ihoza Friday karambonzwawo.
Ihoza Friday. Ndikambo kano manje nokuti mazuva ambe chindichatendechinsina kutora ndekuti ndine tundu kana makandipa 1 minute. Muna 2019 murume wangu endatarawo yayo mufundisi akaita stroke 2019 December tangubva kuZimbabwe kunobuda kambuketa ntabura pane imwe concept still in recovery but ndiri kungotaura tichirumbidza mari nekuda kwaupenyu hwake kuti hatikundwi saka tsimbo dzese dziri paalbum ndichabudisa tsimbo dzekurumbidza mari.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mai Sluma vachiita hurukuro naIvans Zininga apo. evateriri musakangana kuti ku live talk tichange tichitaura nezvigakavara pinda munyika nekuda kwesarudzo dziri kunzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda